Misangano yakaita seEEA United Nations inoadreswa nemukuru wenyika asi yakagadzirwa nenzira dzokuti kana sezvatinoziva isu kuti vatungamiriri venyika vane zvinhu zvakawanda zvavanoita in the event yokuti havasi kukwanisa kuatenda misangano yakaita seiyeyi vanobvumidzwa. Misangano yacho yakagadzirwa nenzira dzokuti vanobvumidzwa kuti vanokwanisa kutuma mumwe munhu kuti avamiririre pamusangano uyu kuti unyatsokuenderera mberi zvakanaka.
Saka achange akamirira nyika kumusangano mukuru uyu ndiani chaizvo?
Mutungamiriri wenyika watotuma mukuru the Honorable Minister weForeign Affairs and International Trade kuti amirire mukuru wenyika pamusangano uyu kuti zvese zviende zvakatsepetera.